manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 5 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Hurumende inoti yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe ayo asiri kuenda kubasa. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi ichibwa kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Gurukota muofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vanonzi havana kumiswa pamberi pedare redzimhosva nasi sezvaburitswa nemamwe mapepa nhau. Gwetara vaGumbo vaSelby Wacha vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Asi vamwe vari kuti vaGumbo vamboonekwa vari kumatare edzimhosva kwenguva duku vachibva vazodzoserwa mumaoko eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Vane ruzivo nezviri kuitika vaudza Studio 7 kuti vaGumbo vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva dzavakasungirwa nezuro. Vatiwe vaGumbo havana kumiswa pamberi pematare edzimhosva. vaGumbo vakasungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nezuro vachipomerwa mhosva yekuita zveuori panguva iyo vaive gurukota rezvekufambiswa kwezvinhu munyika. Hurumende inonzi yadzinga madhokotera makumi manomwe nemanomwe zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza mutongo wedare reLabour Court wekuti vadzokere kumabasa avo pamwe nekusamirira pamberi pekomiti inoranga vatadza pabasa. Mugwaro raburitswa hurumende inoti vadzingwa basa ava vamwe vevana chiremba makumi masere vakanzi vamiswe pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa pabasa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kusangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kuti runotambira sei danho ratorwa nehurumende iri. Asi sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vanoti ichokwadi kuti vana chiremba ava vadzingwa basa.
And the determination from the disciplinary authority found 77 of the 80 guilty of absenting themselves from duty for 5 or more days as is provided for in the Labour Act. And the disciplinary authorities made the determination of guilty, and the penalties that were meted discharged from the health service.
Vana chiremba vakatanga kurangwa mabasa musi wa 3 Gunyana vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti kuratidzira kwakarongwa kuitwa nevashandi vehurumende mangwana kuri kuenderera mberi zvichitevera kushaya muchero kwemusangano weNational Joint Negotiating Council waitwa nhasi pakati pehurumende nevamiriri vevashandi. Mutevedzeri wasachigaro veApex Council vaThomas Muzondo vanoti vashandi vasunga kuenderera mberi nedanho ravo sezvo hurumende isina chayanga yakapfumbata kumusangano uyu pane zvichemo zvavo zvose zvavakaipa. VaMuzondo vanoti chimwe chanyanyotsamwisa vashandi ndechekuti hurumende yazivisa kuti haichakwanisa kuvabhadhara mari dzavo dzekutendwa kana kuti mabhonus mumwedzi mumwe chete nekuti haina mari. Izvo zvinenge zvave kureva kuti vashandi ava vachawana mabhonus avo muna mbudzi nemuna zvita. Urongwa hunonzi navamuzondo hunoomesera vachatambira mari dzavo muna zvita, sezvo vachadziwana dzaderera uremu zvichienzaniswa nevamwe vavo vanenge vapiwa muna mbudzi. Vashandi vanonzi vachaungana pamahofisi ePublic Service Authority mangwanani vachizofora vachizonosiya magwaro enyunyuto kumahofisi emakurukota akasiyana-siyana ari paNew Government Complex, apo vatungamiri vemasangano evashandi vachataurawo kwavari. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuzondo pamusoro penyaya iyi.
Nhasi tangati nemusangano weNational Joint Negotiating Council mushure mekunge tadaidzwa nehurumende kumusangano uyu. Saka musangano watanga nenguva dza11 kukagoi building. Asi tashaiwa chatanyanya kufambira pamusangano uyu wangaone agenda imwe chete kunyanya yanga ichitarisa kuti hurumende yanga ichiti yauya nedzokedzo kana kuti feedback pane zvatakakurukurirana tikapandana musi wa14 October. Saka isu sevashandi basa redu ranga riri kuteerera kuti nhasi hurumende yativigirei tobva taenderera zvedu mberi nemabasa edu. Chanyanya kutikahadzisa ndechekuti hurumende haina chayauya nacho patafura zvachose, vachibva varovedzera kuti iye zvino izvi vanga vane matambudziko akati kuti, uye vanga vakanyanya kutarisa budget yataa kuda kupinda mairi, zvichireva kuti vanga vachiti kana tichizokwanisa kunge tichitarisa nezvekola vanga vachivimbisa kuti inenge yaya January 2020. Muhoro webonus wayakanga yambotivimbisa kuti uchange uchibhadharwa muna mbudzi kuvashandi vehurumende macivil servants havachakwanisa kunge vachidaro nekuda kwekuomerwa kwakaitwa nehurumende. Nokudaro vachabhadhara muripo webonus uyu mumwedzi miviri unoita mbudzi nazvita.
Saka imi matambira sei zviitiko izvi?
Tatambira nekukahadzika zvikuru, nekuti kazhinji kato ukadanwa unenge uchivimba kuti panogona kunge pane chiripo chabudawo chinogona kunge chichipuwa vashandi. Asi zvanyanya kutishamisa ndezvekuti tangogamuchira chete mashoko ari kutaridza kuti hurumende iye zvino iri kutambudzika, uye hapana painganonga mari sokuti yakatozomanikidzira budget.
Manga makazivisa kuti muchange muchiratidzira mangwana, muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira kumushure memusangano uyu?
Tiri kuti Apex Council seboka rine vanhu vanoafiliata kwariri hatina kupuwa zvimwe zvinotaridza kuti izvi hazvichaitiki. Mapato ari muApex Council ari kuramba achiti chisungo chavakaita ichocho chokuti mangwana vacharatidzira chichapfuurira mberi sekuronga kwavakaita. Asi pamwe deno hurumende yanga yagona pamwe kukanda kamwe kanhu kuvashandi zvichida mafungiro evashandi aigona kuchinja, nekuti kutsutsumwa kwavo iprotest match.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weApex Council vaThomas Muzondo vari parunare muHarare nestudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti sehurumende vanoti hurukuro dzemihoro nevashandi vayo dzicharamba dzichienderera mberi kunyange hazvo hurumende isingagone kupfuura mari dzairi kuvabhadhara pari zvino nekuda kwechirongwa chekuwandudza upfumi chiri kuitwa. Panyaya yekuratidzira kwevashandi vehurumende mangwana, vaMutodi vanoti ikodzero yavo yekuratidzira chero chete vachiratidzira murunyararo.
Sehurumende tiri kuti kutaurirana kucharamba kuchienderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo kusvikira tasvika pakuwirirana tichionesana mamiriro akaita upfumi hwedu hwenyika kuti tine amaunti yemari yatinokwanisa kubhadhara semasalari kuvashandi vehurumende. Asi amaunti iyoyo kana kuti levhel iyoyo haigoni kuramba ichipfurikidza nokuti katiri pamaausterity measures, uye tinoda kuti tiitei ndodzi fiscal consolidation tireduce government expenditure. Saka tinoda kuti vashandi vehurumende vafambirane pamwe chete nehurumende kuti hurumende iri kugadzira economy masalaries vashandi vehurumende acharamba achiimprova economy yedu painenge ichiimprovawo saka tanzwa kuti vari kuda kuenderera mberi nedemonstration yavo hakuna anorambidza demonstration demonstration inobvumidzwa mubumbiro redu remutemo kana ichinge yabvumidzwa nemapurisa vaita application yavo vanokwanisa kunge vachipinda mustreet vachidemonstrata zvichiri pamutemo chisingadikanwi cheke kuita violence kupwanya mapropety kuita mhirizhonga kuluta mashops izvozvo ndo zvinonzi kwete asi demonstration pamutemo inobvumidzwa zvakanaka chaizvo
tiri kunzwawo vari kuchemawo nenyaya yekuti hurumende yavazivisa kuti haichakwanisa kuvapa mabhonasi vese mumwedzi wanovhemba kana mumwedzi wambudzi zvichireva kuti mabhonasi vava kuti vamwe muna novhemba vamwe muna dhisemba vachiti vemuna dhisemba vanenge vakuzobatwa mari dzavo dzaakukanganiswa neinflation sehurumende muri kutarisawo sei danho iri
chatiri kuona sehurumende vashandi vedu vakawanda ndotarira kuti munhu wese kana ari kuimploya mushandi wake chai anoona kurwadza kunoka zvitoita kubhadhara mushandi mushandi anenge aita basa rake asi iwese mushandirwi unosungirwa kuti umutsvagire mari kunyange zvinhu zvakaoma sei unofanira kuti utsvage mari iyoyo saka ndo patinoti iya yatinoti social contract inofanira kukosheswa nevashandi mukatarisa nyika dziri kuita kuti mari inohorwa nevashandi irambe iri pasi idzodzo nyika dzinoattracta investment nekuti marginal cost of labour inenge yadzikira zvirava zvaakureva kuti mainvestors vakukwanisa kuinvesta munyika medu nechikonzero chokuti macost of production yadzikira zvakare nekudawo kuti vashandi vari kufambira mari shoma asi hatisi kuda kuti mushandi atambire mari shoma inoita kuti atadze kuzviritira nemhuri yake tinoda kuti vashandi vatambire mari inokodzerana navo inoita kuti vakwane kubhadharawo kana vachibhadhara marendi kana vachitenga grocery kana vachii zvienderane nenguva yatinoti consumer price index iya pairi kukwirawo masalaries achikwira ndozvatiri kuita saka hatisi kukurudzira kuti vashandi vaite confrontational approach hatisi kukurudzira kuti vashandi zvakare vadzvanyiriri tiri pakati nepakati sehurumende saka ndopatiri kuti toda kuti tinzwisisane nevashandi vedu tifambe tiri pamwe chete hatisi kuda zvemhirizhonga hatisida zvokupikisana tinoda kuti nyika yedu iende mberi inyika yedu tose vashandi nevashandirwi hurumende ndiyo ine vashandi vakawandisisa kuburikidza any other company munyika muno saka toda kuti zvirambe zvakadaro hatidi kusvika aka panguva yekuti vashandi ngavachiretienjwa nokudawo kuti hatina mari yekuti tivabhadhari
vanga vari mutevedzero wegurukotaro zvekuburitswa kwemashoko vaenegi mutodi vari parunare muHarare nestudio 7 vamwe vagari vekumola nenegande mudunhu remashonaland west vanoti vari kutadza kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nezvitupa nekuda kwekuti vanogara kure nenzvimbo dzinotorerwa magwaro aya Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu munyika yezimbabwe human rights commission iyo iri kuongorora zvimhingamupini zviri kutadzisa vanhu kuwana magwaro ekuzvarwa zvitupa mapasipoti nezvimwe vanhu vakawanda vati vari kutadza kutora magwaro aya sezvo kusiya kobvo uko kune mahofisi amudzviti kuri kure zvakanyanya mumwe mugari vatemba tennis vati kwavanopiwa magwaro kure zvakanyanya uye havana mari yekuenda ikoko
matambudziko anosangana nevanhu kana vachida zvinhu zvakaita sezvamatsanangura mabirth certificate nezvitupa inyaya one tingati kuri kutorerwa zvitupa nemabirth certificate kuti kurepu unongoziyawo maareas emumaruze wadi one kana vida kufamba unogona kufamba kubva makuseri kusvika manhu usati waipedza saka kuti tiravhere kubva kumola kuenda kusiya kufa netsoka kurefu 1-2 netransport marodzi akafa kunodhura kufamba
vatenesi vaudza komisheni kuti dai vashandi vekwamudzviti vachienda kunzvimbo dzakaita sedzavo kamwe chete pagore senzira yekuyamura vanhu sezvavanoita nguva yesarudzo yezvematongerwo enyika vatenesi vati rimwe dambudziko nderekuwana magwaro ekukiriniki kana kuchipatara chinenge chazvarirwa munhu ayo vanoti anonetsa kunotora sezvo vanenge vasina mari yekufambisa
vanokwanisa kufamba kana kamwe chete pamwedzi kana kamwe chete after 2 months maybe pamatambudziko akaita setransporta nekureba kunotorwa zvitopa nemabhedi zogona kuva zviri nani Zeniri mwofu timu damu zikuriko ndeshe kuti tunadua zaacho kuti mabiti certificate atu zunacho sunungu azwani kwa kafana nene kwenye nganzi birth record andi niki chitura kumbumu mkwa uningu wakazari kwa
mumwe mugari amai ketaisi ya nzira vati nye kuti muna asina magware kuzarwa aende ne mufakazi yaka omira vana wakawanda mudunu ravo sezo vati faniri waku kwiza mufakazi uyu motokari kuenda kuma ofisa amu jiti mudunu ravo
ninye yuma bepi kutirano watuwe suma bepi mawitinisi kutuwa bekudu kwa moja chukakasi ya kufu tutakure mawitinisi kwa nuduru.
Rimwe dambudziko rabuda pamusangano uyu ndere kushayikwa kwezvitupa zvezvizvarwa zvine vabereki vakabva kune dzimwe nyika dzakaita seZambia neMalawi izvo zviri kukonzera kuti vana vavo vashaye magwaro ekuzvarwa. Mumwe wevanhu vatarisana nedambudziko iri vaTobias John vanoti vana vavo vari kunetsekana zvikuru nedambudziko iri nekuti ivo vakaberekerwa kunze kwenyika. Asi mushandi webazi rinopa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa muzvare Virginia Karenga vaudza komisheni iyi nhasi kuti dzimwe nguva vanhu havataure chokwadi kuti vanenge vakarasa zvitupa vachiti havana kupiwa.
Dzimwe nguva vanhu ava havataure chokwadi patinovabvunza zvinova zvinoita kuti tivabvunze mibvunzo yakawanda iyo yavasingafarire. Tine dambudziko guru mudhipatimendi redu rekupa vanhu zvitupa avo vatakambopa.
Vanhu vekumola nenegande vaunzwa nekomisheni iyi rinova danho rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti komisheni iyi ndiyo ingadai yaenda kunzvimbo idzi kuti inyatsonzwa matambudziko ari kusangana nevanhu. Mutauriri wekomisheni iyi muchinhoi vashadrack Williams vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasina zvitupa nemagwaro ekuzvarwa vachiti bazi rinopa zvitupa harisi kushanda zvakasimba sezvo riri kunzi harisi kusvika kune dzimwe nzvimbo dziri mukati mukati menyika. Komisheni iyi yakafamba matunhu masere uye ichapedzisira nemuHarare kubva musi wa18 kusvika musi wa21 Mbudzi gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Yachika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzekudzima moto muNigeria dziri kuedza kudzima moto pamusika weBolgan uyo uri mukati meguta reLagos. Uti hutema huri kubuda muchivakwa chakapoteredza musika uyu panguva yemotokari shanu dzinorwisa moto dziri kuedza kupinda kuti dzidzimure moto uyu. Mutungamiri wehurumende yemuSudan vaAbdalla Hamdok vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba mukuunza runyararo mudunhu rine hondo reDarfur. VaHamdok vakataura mashoko aya apo vakasangana nevanhu vari kuvhiringwa nehondo yemuDarfur ava vari kuda kuti pave nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo uye vanodzityora vange vachirangwa nemutemo. Vanhu veMauritius vari kugadzirira sarudzo dzichaitwa nemusi weChina idzo dzichaona mutungamiri wehurumende waPravind Jugnauth vachitsvaga rutsigiro rwakasimba mushure memakore maviri vapiwa basa iri apo baba vavo vakasiya chigaro chemutungamiri wehurumende yeMauritius. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Bhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa11 mbudzi munyika munenge mave neimwe mari inenge ichishandiswa pamwe chete nemari iripo pari zvino. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuda kushandisa dhora remuZimbabwe chete pari zvino kupedzera hoko padeve retsindi nekuti ratotanga kushaya simba uye vamwe vachiramba kuritambira. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, bhanga reRBZ razivisa kuti rinenge rave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye$2 bond note svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Bhanga iri rinotiwo kuchauya imwe mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo iko zvino. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC vatendai Biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. Vabiti vanotiwo zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti havana chivimbo nemari yemuZimbabwe.
Kutanga kwegore tanga tine mari yainzi maUS dollar nemarand. Musi wa20 February ndobva taintroducea imwe mari yanga yakunzi RTGS dollar. Tatagara tine bond muna June vatachinja futi vataisa imwe mari enew currency. Inyika ipi inochinja currency 3 times pagore? Chiripo muEconomics ndechekuti hazvina kana basa mari yaunoshandisa. Mangwana chaiyo togona kushandisa Chinese renminbi, mangwana chaiyo togona kushandisa Japanese yuan. As long as pasina maeconomic fundamentals hapana kwamuri kuenda. Zimbabwe yanga imbori ne Zimbabwean dollar yanga yakasimba 1:1 ne British pound muna 1980. Zvakaikanganisa varume ivavava. Economics is not prophecy kuti unonamata woita hope. Economics is about strategy. Makamboona bhora rerembo tabwa ne Black Rhinos kudhara rekuti unongorova kumberi jerichidaona maronga nyangera ovomhanya. Ndo economics dzudzana namutuvi mube. It's a waste of time. It's making us suffer.
Asi vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti havaone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Hazvisi zvinhu zvitsva nyika yazviona izvozvo. Tatatova neZimbabwe dhora kudhara richisevenza, whether vachiriti bondi chii kana kuti RTG zvanga zvatovapo kare. Chaakuitwa apa kuona kwedu ndechekuti icho vaakuprinda imwe mari yopindazve mumaketi kuitira kuti vanhu vasashoterwa nemari. Izvo zvakanaka, asi chandafara nacho ndechekuti havasi kuzoprinda mari dzakakurisisa. Vari kuprinda idzo ma$2 nema$5. Izvo zvakanakira pakuti vanhu varege kuita zvatakamboita kare mu2008 yekuti hatava namatrilioni maziriliyoni whatever. Zvinobva zvaunza inflation, mapurize obva akwira. Asi apa pavaunza mari yakati one day yavari kuunza, vanoramba vachiunza iri nedenomination diki. Saka vakaunza ureva kuti haugoni, ukada kuti uitere mazimari akawandisa unenge wototora kana chikochikari chokufamba wakatakura mari dzacho.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyange hazvo mutemo westatutary instrument 212 of 2019 usingavapi mvumo sezvinoitwa kumakambani akaita seAir Zimbabwe anonzi anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekuAmerica. Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vatenda kuti vamwe vana muzvina bhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze.
Chinoitika ndechekuti zvagara zvinonetsa kuti kana vanhu vamboravira kushandisa mavhisa kuti vagozobva vonoshandisa imwe mari, zvinenge zvinoti remei sekuongorora kwatakaita kune nyika dzakamboshandisa mavhisa. Mukazvicherechedza, zvino izvi nyika yakaunza mari yayo ZimDollar, uyezve mumazuva mashomanene anotevera mukuru weReserve Bank vachadira mari inosvika bhiriyoni cash inenge ichizotenderera munyika, kusanganisira nematambudziko anga asanganikwa nawo neveruzhinji pakuwana mari vachichajwa mapesendeji anosvika ku40-60% kuti vaone cash.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta reHarare vaHerbert Gomba avaudza Studio 7 kuti kanzuri yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Inyaya yekuti hurumende yakapa malicenses kumakambani vese vakapuwa mvumo nehurumende kuti vanga vachitengesa maproducts avo in foreign currency. Maembassies vanofanirwa kubhadhara in foreign currency. Kune mamwe makambani anogadzira mafast food akaita sana chikenini mamwe acho nemamwe afanira kunge achitibhadhara in foreign currency. Vese vakaauthorize vadhoa tikuti aa isusuwo chitibhadharaiwo in forex kanzuri yenyu.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira kuti vachatora matanho akaomarara kune vanhu vanodhurisa zvinhu, asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupa kurai musi wechipiri china nechishanu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona chinopakurwa chino nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya yeuori uyezve pamusoro pemaridzva iri kutarisirwa kuparurwa mavhiki anotevera.
Ndinonzi Pastor Kennedy Chani, ndirikugara kukambuzuma muHarare.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu.
Uri muZimbabwe wakanyanyisa zvokuti uri kuti upere kutoda kuti Mwari vatipindira pane zvinhu zvose, nokuti ezvimwe mwedzi munhu ane mariga unogona kunovhara kana kukoti kana kupi zvezvese. Saka uri wati munhu wakatodzika matende chaiwo kuti ubve hanzvadzi yangu zvakaoma.
Asi munofunga kuti chii chiri kunyanyoita kuti vanhu vaite zvouori izvi?
Tokonzera kuti utori kushayiwa kwemari munyika yeZimbabwe nhamo yapinda ndo zvakonzera uori zvakanyanya. Tinova vatendiwo zvakaipa kutanga ringe tino zvakanyanya pakuti vapedzisira nepedzisira tongojoina chi muorimo kuti aone mari kuti aone kurara muti nhamo yanyanya. Mari kuti kubatsira kwacho handione ichibatsira mari ichibatsira zvakanyanya sekuona kwangu. Chamino kuti tione but handione kubatsira kuti munomu uori sezvandapa kutanga kuti uori munomu wakanyanya. Even yakauya inoruza value inokurumbidza.
Halo mukoma munyaradzi makadii?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiri wade tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri muJohannesburg, South Africa.
Taurai tins.
Tinoti nyaya iori ndo iyo yatikuwadza zvakanyanyisa. Asi tinoona sekuti tisasungwa kuri kuitwa vanhu vari kutambwa navo mukatarira vana minista nana maimupfumira. Kungosungwa kungobhabhadzirwa but hapana zvavanopedzisira vachizosungwa kwokuti vanoenda kujeri. Saka vese vanotevera mumashure hapana anozotya kuita uori. Saka uori ndo hwanyaya kutikuwadzisa munyika medu. Hakuna zvimwe zvekuori ndo hwanyaya kutikanganisa zvakanyanyisa. Saka kuda sekuti dei vagadzirisa nyaya dzematongerwo enyika ndo panogadzirika nyaya dzese mani.
Halo makadizeni.
Tiripo. Oh, tabva taona mudzimai ha zvinofadza. Makadiko Shamisa.
Tiri pedu. Ndiri kuSouth Africa.
Taurayitinzwi.
Inini ndine pfungwa dzangu dzokuti kutanga 2008 vakabudisa mari dzainzi mabhiera, right? Hapana kwatakaenda nadzo mari idzodzo. Vakachinja mari iyoyo bhiera, vakaichinja zita, vakaiti bhoni. Hapana kwatakaenda nayo mari iyoyo. Vakaipa futi zita rinonzi RTV. Hapana kwatakaenda nayo mari iyoyo. Saka inini ndiri kuti wedza dai zvanga zvichiita kuti ndikutombotaura navo vanonzwa manguja wacho ndivaudze kuti muri kutendera panzvimbo 1.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheTheConnection na 8 PM tiri kutarisa kutanga kweurongwa hweOperation Restore Legacy. Uhwo hwakabvisa pachigaro mwedzi uno makore maviri apfuura vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vechidiki, wakakubatsira here hurongwa uhu mukuwana mabasa neremangwana rakanaka? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Ngati sanganei muchirongwa The Connection nasi muineni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Gurukota muhofisi yemutungamiri wenyika vaJoram Gumbo vanonzi vari kupomerwa dzimwe mhosva pamusoro pemhosva yavakasungirwa nezuro. Sangano reApex Council rinoti kuratidzira kwaro kuri kuenderera mberi mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.